Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 30, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anotire MDC nereCCC. Zesa yovimbisa varimi magetsi kutanga mangwana. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anotire MDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora nereCCC rinotungamirwa nava Nelson Chamisa vachirwira ofisi yebato mudunhu reMashonaland West. Mapurisa anga akapakatira zvombo atozodaidzwa kuti amise mhirizhonga akatomboridzira pfuti mudenga. Vamonzora vange varipo vachida kuita musangano nevatsigiri vavo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba.
Aisi ni ae property kuchini uchete nekuti mwuriku za watu nini CCC ine gore ya formula. CCC ine maofficials matatu. Ano tini Nelson Chamisa, ano tifadza imaere na utalo siziba. Awasa tila ita ino goro kongresi yao kutuwa kwanite kumira constitution. Constitution ni kwanza kuwa kwa mapowers kutuwa tinge maproperty. Taka MDC ine more than 23 years ya formula. Bakufumo kukita MDC, istakaramba tini MDC wakabuda wakabuda. Taka kana muna abuda pa musha, abuda ni musha wese kana utukubida ni NADS. Kana yu wafungu watu wakuta sabuku, aurambu aubu wakuta sabuku haripo. Taka property iliku chino indeyedi, property iliku bulawaya indeyedi. Taka isi ina kuta msanga nupaya ndi uba kwa wakuma na itinga abuwati 10. Wakati iba ita property ndi ACCC. Batitana kubunza kuti property ino kweza ya ACCC, sayi ni kuti ACCC ini gure ya fongo. Lazi mapepa zi ensi arimu wakume MDC. Mapepa zi ensi arikuwa savaya general kwezi mkenda kumateke udizi ma properties aripo ni MDC. Saka wakuma na awasanga ukata matukutu kwa hindi mtanga, wachi disrupt a meeting. Saka mapurisa ndogo bazo uya ndogo bazo wa dispesa ndogo zila putimdenga. Duma birozo ita ipapa.
Asi, iwo waruguti nyayai ichiri pamberi pematare wa damba nekudaro wanga wachiti wa uya wanga wasina mapepa kakwana?
Kana inyayari kwa mberi kwa matare kwa mapepa una, kana mchiti mapepa atina kakwana, inataka purisa mapepa zi ese, ingwari defense ya waruguti nyayari pamberi pedare, inyayari nando ya waruguti taura. Iwano za wati mapropati za asa au. Wano zaidi mapropati za MDC. Hizu tine mapepa zi enzi. Chakenda wakoti zili lofu kutuwa bise zili lofu. Yuma rukuna mba kubwa zili lofu. Saka towa itasei. Tochema.
Koza wari kutuwa wano ve MDC ndova uya vai ni marori ni matombo.
Tino goya se ni marori ni matombo ya watu shikapara dipe meeting. Hati matuki ya tinao. Mavidi ya tinao. Kena mjita mkomande lukupai. Ida yako the Studio 7 hiri yuka TV station. Tino kupai. But Studio 7 is a TV station. Asima pictures ya chukua release hapa ma groups efe ema reporters. Atinga kwenye ni marori ni matombo. Iyo watu shikila kili paka tipe meeting. Ende mapurisa anu kwaza kuhitileza hezi. Nenda nchaji aripo. Tino kwenye se iyo watu shikila taka mbarakasi.
Pane wakua raerese kunzuko uo kwa maita?
Uungu tinere tina honorable chururu. Our member of parliament for Manicaland. Wario deputy national chairperson ni matamai. Wati yunga ni matombo. Maishu uro wakua ara. Hospital.
Mutauriri vamonzora vaLloyd Damba vachitaura vari parunare kuchinoi. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo nhengo yeCCC vatawanda bvumo.
Aiti nyaya nyowani yaitika kuofi kubagara nekugara chini ya munzira yagara ichida chaizvo chaizvo kuti itibhutire maofisi vakambotanga kuenda kumakoti zvikaramba iye zvino vavato haya nemarori nemarori kuti vauye kuzoti vabvute ofisi but vagari vechinhoyo varamba kuti no hazvifaniri kunge zvichidaro
saka hapana akuwara here
pane vakuwara but information yacho hatigoni kuti itaure pane pari zvino kusvika taverified number vakuvadzwa because vaita zvekuhaya marori vachitanda matombo zvakaitisisa vatanga vachikora kiye pagedhi but the situation is now under control
saka mapurisa apindirawo here zvaafamba sei
vatanga nyaya iyi taenda tikanoripota kupolisi tikavanotify kuti ndo zviripo paground saka tavanotifya kudaro iyo vekwamunzura vacho vanga vasinawo paperwork yavakabata mumaoko inojustifya kuti sei vari kuda kuuya paofisi saka isisu chataita isusu kuramba kuteerera zvavangaitaura because vanga vasina basis or even mvumo yacho yekuti vangasvike paofisi pakaitika zvesei zvitaripota kudaro mapurisa anga asati asvika pasini kuti vaone kuti chii chaitika saka tichiri kupesuwa nyaya yacho nayoyi kuti titore malegal channels akaringana kubudikidza nezvaitika izvi
asi ndiani chaiye muridzi wehofisi vabvumo
ii nyaya ichiri kumakoti sekuziva kwenyu saka zvinotinetsei kuti nditaure pano pamhepo kuti mahofisi ndiani because inyaya ichiri kumakoti ichiri kuongororwa nemakoti yakapiwa judgment ikaitwa communicate but hatisati takukwanisa kuti titsanangure kuti ofisi iyi ndeyani but chiripo ndechekuti vagari vechinhoyi vanoziva kuti muzinda wetriple c ndokwatinoitira misangano yedu ikoko hapana haizi secret hapana asingazvizive izvozvo kutouya kwavo pakati peusiku vachida kutraya kumenedzera zvinoratidza kuti vanotoziva kuti vanofanira kunge varipo ndeavo taipanga pari pavo vanhu pekuti vangadai vachigara ipapo but pane malegal channels akaitikwa nemaexplanation akaitikwa nezvakazotsiridzirwa kubudikidza nekuti tizoramba tiri paofisi ipapo
saka kurwisana uku kwaitika kumanguvai
kurwisana uku kwatanga kumakuseni zvekuma10 vambotiuyai vambotiwei vauya kudaro ndobva vadzokera ndobva vamboenda kupolisi ndobva vamhanya mhanya then vazoti paya 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 kumaafter call ndobva vazoya manje vakawanda nemarori vachirwisa vanhu vanga vari paofisi ipapo
nhengo yetriple c vatawanda bvumo vachitaura vari parunare muchinoi mutungamiri werimwe sangano revarimi rezimbabwe integrated commercial farmers union kana kuti zicfu amai maiwe pgt vanoti kutanga mangwana hurumende yavimbisa kuti ichange ichiwanisa varimi vegorosi magetsi uye mvura gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti zimbabwe gore rino yange ichida kurima gorosi rinosvika mametric tons zviuru mazana mana nemasere kana kuti 408 metric tons kudarika zviuru mazana matatu nemakumi masere akarimwa gore rapera kana kuti 380,000 metric tons mukuzeya nezvenyaya iyi tabata amai giti kuti tinzwe zvisere
tinangoti magetsi anenge aimprove sekupomiswa kwatakaitwa nevezesa kuti magetsi achange ariko kubva musi wa1 asi tinoona kubva patakaita meeting zvonge akapera tina penseki dr basera magetsi aakutombowanikwawo unotomboitawo kana mazuva mairi matatu asina kudzima saka paane improvement yakati kurei kudarika zvazvanga zviri nekuti magetsi anga akungowanikwa usiku chete dzimwe nguva unoawana kuma10 kusvikawo kuma4-5 am anenge adzima but iko zvino aakuita nemazuva kuti mamazuva vanombodzima mamazuva unoawana unogona kusvikira nawo mugorara aripo
saka musangano uyu wanga uri webazi rezvekurima nevezesa vacho nevatungamiri vevarimi
musangano uyu wakanga uri weministry yeagriculture nevanorimisa varimisi tingati veagritech and then kwozoita vamiriri vevarimi mafarmers union namafarmers vakanga varipowo zvekare pamusangano uyu vanomirira ozinwa nevanomirira magidi vezesa vakanga varipo. Saka wakanga uri musangano wakaita kuti pave nekutaurirana kunoita kuti tione kuti kurima kunorimika, uyiti zvisina kuti magetsi anodzima uye mvura inge iripo. Tikatarisawo vezino vakanga vachitaurawo kuti madhamu mazhinji akanga akazara, saka mvura iriko yakakwana yekuti varimi vadiridzire. Vezesawo vakaimbisa kuti magetsi achange ariko.
Ko, panyaya yezvikwanisiro makwanisa kuzviwanawo here? Uye takanzwawo ivo vabhasira vachiti pane matrakita akaiswa kumatunhu ose kuti varimi vatange kurima.
Hongu, matrakita aripo. Dambudziko nderekuti vakanga vachichaja vanohaisa matractors vanga vachichaja namaus dollars chete, vasingatarisiwo kuti murimi anga achiwanawo maRTGS iri mari yomumwe.
Mukuru werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwe PGT, vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mambo Charles vechitatu vari kugadzwa svondo rino vanonzi vari kuda kuratidza kuti vanokwanisa kubatanidza marudzi nezvitendero zvose pasi rino, sezvo vakoka vakuru vemakereke echibhudha, Hindu, maju, mamoslem, masikh nemamwe. Mabhishopu echidzimai anenge aripo kekutanga. Muzuva ravo rechitatu nerekupedzisira vari muHungary, uko vari kushanya, Pope Francis nhasi vatungamira urongwa hwemas muBudapest, uye panga paine zviuru nezviuru zvevanhu kusanganisirawo mutungamiri wenyika iyi amai Katalin Novak nemutungamiri wehurumende vaVictor Orban. Pope vakurudzira vanhu kuti vabatane. Makateerera kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma.
Mashing goods from YPTZ to Tungamira Ubekare to the Young People's Program in Zimbabwe Youth Association.
Right, mungatudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pari zvino kusimudzira vechidiki?
Tine urongwa hwatakauya nawo sevechidiki, tikavhura maprogram yatiri kuti macommercial youth centers, anova iyo iprogramu yatiri kupa pekushandira kune vechidiki vachangotanga kupinda mumabhizimusi. Iko zvino vazhinji vacho vanenge vasina makambani akarejestwa, vazhinji vacho vanenge vasina even kutora any action or formalization mabhizinesi avari kuita. Saka zvatinovaita, tinovapa mukana wekuti vapilot maproject avo mafacilities edu atinawo. Kana vapilota, tinovapa mukana yefor about 2 months vachita pilot yavo. After 3 months, isusu nebumbiro reZimbabwe Youth Council inova iyo iti parent organization kwatiri, vane urongwa wakaita necompanies yekubetsera vechidiki kuregister macompanies zviri chipa under the presidential mandate yakainitiatwa nguva yelockdown. Saka nenhasi ichiri kurana uye tine vechidiki vatiri kuassista kuregister macompanies after tambovaisa pamapilot kuti tione benefits avo ari viable kusvika pati. Saka ndiwo urongwa watiri kumhanya nawo zviriko zvino sevechidiki.
Mungatiudza kuti muri kubatsira vechidiki vakawanda zvakadii?
Vechidiki vakati wandei vaakupfuura more than 50 right now vakatakwanisa kuregister maorganizations avo. Right now they are functioning very well. They were due to actually release because one of my businesses are well established. So I have to contact me or even Kunima one of my private institutes. Yes, Zimbabwe is open for business, but we are not accessing my facilities to a business, right? Besides the issue of capital, because some of us, my capital to now, but could also turn up to a business, right? Could one facility no one to accommodate. That's where the challenge is coming from. So, if you say that big, to have a garapace together, I know, semi young entrepreneurs, so I think I can get a chief in Turupang, to charge my facilities. Isusu since tinenge tine bumbiro rechidiki rine mapepa akakwana totsvaga mafacilities atina chibato nedza mayoung entrepreneurs ese who are coming in into business, then we assist them from grassroots vosimuka tichienda navo kusvikira vakura mubusiness.
Mati makabatsira vamwe angade kusvika kumakumi mashanu kana kuti 50 mungape here muenzaniso wevamwe vamungati vari kuita zviri nani?
Okay, tinenge mienzaniso yatinayo seizvezvi pane boka revechidiki rinonzi Miss Zimbabwe Grant vanoita zvemodeling. I think they have hosted more than 5 events now, national events. We have got the girls vanoita macosmetics and beauty. We've got vari kuita magraphic designing, programming. Ndakwanisa kuita zvekuvamishona vese nemazita asi ya tine vakati kuti
totarisawo kuti zvamuri kutaura izvi zvinoda unyanzvi hwepamusoro. Saka munoita sei kudzidzisa vanhu ava? Munombodaidzawo vamwe vane mabhizimisi here kana kuti mungatsanangurira kuti zvinofamba sei?
Chatinoita, tinoronga maprograms atinobedza mamwe maorganization, mabank nemamwe maprivate companies vatinochinganidza votibetsera kudzidzisa kune vechidiki vedu from kubva maentrepreneurship skills, mabusiness management, mafinancial inclusion. We've got those guys vatinenge tichiinvite the likes of wana youth empower bank, wana women's bank, we've got wana old mutual, we've got ma private companies, wana first mutual vatiri kushanda navo kuti vabetsere kunecha vechidiki yedu patinenge tichivadao panyidi yavo.
Asi nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi zviri nyore here kuti munhu aakwanise kuti anyatsotange bhizimisi?
Inini chandinotenda ndechekuti zvinhu hazvimambobvira zvaita nyore kubva zuva rekutanga. Asi iwe munhu ndiona utoita kuti zvinhu zvive nyore.
Vanenge vachida kuonai kana kuti kutaura nemi vaine pfungwa dzekutangawo mabhizimisi kana kubatsirwa, vanokubata ipapi?
Right, vanoda kutibata, vanogona kutibata panhamba dzedu dzinotidzo 0774-099-571 kana kuti vanogona kutumira email paemail yedu inoti yttzimbabwe@gmail.com.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai, maita zvakanaka.
Aiwa, tinokutendai mukoma Tinashe. Aiwa vateereri, nhambe tambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Yesi Simba rangu,
Simba rangu,
Yesi Simba rangu,
munondipa Simba,
kana ndakaneta.
nerakanaka vatereri ndini Tanono Kawande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero nhasi ndinoda kungopa vatereri mukana wekupa pfungwa dzavo pane dzimwe nyaya dzatakanzwa dzichitsanangurwa pachirongwa chino tiri kutaura nani uye muri kupi
masure sei baba Tanonoka netimu yese Studio 7 ini ndini Tanaka ndirikutaura ndiri muHarare
mashoko enyu ndeapi akanangana nenyaya ipi
nyaya yongochani yamakomenti ai baba Tanonoka handifungi kuti inyaya yemweya chete kana kuti nyaya inokonzwa nasatani chete ini ndinoiona senyaya inonyanya kukonzereswa neprimary socialization inosangana nemwana anozoita ungochani vana ava vanozonzi vari kuita vanozoita ungochani ava vanhu vekuti makavatarisa mukukura kwavo vanenge vakakura sekuti tegetore mwana mukomana anenge akakura muenvironment yakazara vasikana iye okura achifungudzira kuti iye musikana zvinova izvo zvinozokonzesa kuti azoita chii ngochani kana azokura naizvozvo vana vana vakomana vanokurawo vachipiwa zvidhori nevabereki vavo vachifungidzira kuti vakutedzera chirungu kana kuti chingezi izvi zvinokonzesawo futi kuti pavanozokura vakure vasingazivi jenda roo yavo
chii chamunoda kuti chiitwe chii chamunokurudzira
ndinoda kukurudzira baba Tanonoka kuti musanyanye nevanhu vese makereke musanyanye kubate nyaya yengochani senyaya imwe yechina kana tichida kuti tizoikurira senyika yezimbabwe asi tiibatewo senyaya sepsychological issue tikaibata tichidaro ndinofunga kuti tingaikuriri nyaya yongochani nekuti ongochani hauiti wakaipa unopesana netsika nemagariro edu sevanhu vatema ndatenda zvangu
tinotenda zvikuru nemashoko ako Tanaka tochienda kune umwe zvemutereri tiri kutaura nani uye muri kupi
ndini Munyaradzi kugweru kwachiundura
munoda kutaura pamusoro penyaya ipi taura henyu tinzwe
ndoda kutaurawo takanangana nomubvunzo wangu vanhu vemachechi vava vanotiwa kuchatisa varume nomurume vachiroorana vachishatisa mukadzi nemukadzi vachiroorana vanhu vayazve vozotanga kutopuwa kodzero yokuva married couple vobvapuwa kodzero yekuadhopta vana
chii chinokunetsai panyaya iyi nhaye mukoma Munyaradzi
pavana apapapa hamuoni were vemachechi emafundisi kuti munenge mochikora kodzero dzevana vamuna adhoptava uye nyika yo saizvoonewo here kuti vana ava vanovharirwa muenvironment inoitwa chingochani vopinzwa pfungwa dzechingochani kuti chakanaka mumusoro mavo vari vaduku vava vana vanokura vachigamuchira nekunzwisa chingochani zvabva mumusha mavanenge varerwa zvokanganisazve mafungiro evana ivava ndiona sekuti vafundisi apa hamupaoni here vafundisi kuti apa muri kuparashika ipapa muri kuparashika hongu senyika tinopota tichitarisawo kodzero dzemaminority groups asi maminority groups achoka ari kuramba akachipepechueta humwe hunhu hwagara husi hwakashata otanga kunohupfekera kuti mupfungwa dzevana isu tambovanzwira tsisi sevafundisi kuti oraiti ngativabhabhatidze ngativagashire tivape zvirayiro vadle takuvapazve futi kodzero kuna dhoputa vana vopfekera futi pfungwa dzechingochani dziyamo vana vaduku vana vakuru vaduku vakukura vakatokanganisika vafundisa mo muri kuti udina po apa
tinotenda zvikuru mashoko amukoma Munyaradzi kwachiundura uko vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kugovana nevatereri vechirongwa chino tumirai maaudhio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro
tinotenda Tanonoka Wande uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo chikwata chedynamos chatora umambo hwenhabvu hweHarare nekurova Capes United mumutambo mukuru watambirwa kuNational Sports Stadium nhasi Michael Kariati anoti panyaya inotevera
vatsigiri veDynamos vari murufaro mushure mekunge chikwata chavo charova Capes United 2-0 ndokuswedera pedyo nezvikwata zviri kutungamira makundano eCastle Lager Premier Soccer League Dynamos yanga yatamba mitambo mitatu isina kukunda. Mutsigiri weDimbare vatedius bunu vanoti nyika yese iri kufara kuti chikwata chavanoti chenyika chakunda
atinezwa kufara ende ivi nyika yese inobva yatofara nemadzimai edu enga nenguva asingadyisadza nenyama nhasi anoidya nekuti
dynamos yave nemapoints gumi nerimwe chete uyezve iri pachinzvimbo chechitanhatu asi mapoints matatu chete pasi pehighlanders iyo yave kutungamira makundano aya mumwe mutsigiri wechikwata ichi vatinwe chanyara avo vabva kubulawayo kuzona mutambowi vanoti havasi kudzokera kubulawayo nhasi sezvo vari kupemberera sezvo mangwana vasiri kuenda kubasa
ndo zvinhu zvinondinakidza izvozvezvo kana dynamos ikahwina pacaps united vamwe vangu unozva kusununguka zvisingaiti ndenge ndakomborerwa
highlanders yatora utungamiri hwegungano iri mushure mekuruva hwange 1-0 ndokupinda mumapoints gumi neina kurohwa kwayaitwa nedynamos kwasiya caps united iri pachinzvimbo chechitatu iteverwa nefc platinum iyo ine mutambo mangwana neherentals national sports stadium fc platinum ikakunda mumutambo uyu inoenda pamusoro petafura asi yozosiyiwa nehighlanders nezvibodzwa asi caps united iyo yanga iri pamusha muHarare derby iri kunyemwerera yakananga kubhanga mushure mekunge mutambo uyu waunganidza chaunga chinotyisa izvi zvauya mushure mekunge psl yakaramba chikumbiro checaps yacho kuti mutambo uyu uite madhora mashanu ndobvuma madhora matatu nhengo yezimbabwe national soccer supporters association vagwanda gombera vanoti chidzidzo kune vanga vachida kukwidza kuti zvikwata zvinowana mari yakawanda pagedhe nekubhadharisa mari shoma nekuti inokwezva chaunga
muzimbabwe zvinhu zvakatiomei chano saka zvinenge zvinotibatsira kuti tinosapota timu pamutambo iwowo zvikuru sa tinotenda kune dango repsl nezvakatora
asi maroverwo aitwa makepekepe ashandura mafambiro anga achiita hondo yekurwira mukombe zvichiratidza kuti mukombe ungangoramba kudzoka kuHarare zvekare asi chiri kufadza ndechekuti zvikwata zvese zvine mukurumbira caps united dynamos nehighlanders zviri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe weleague uyu mukombe uyu uri mumaoko uyezve wanga uri mumaoko efc platinum kubvira muna 2017 mune mimwe mitambo yatambwa nhasi triangle 1 chicken in 1 shesham 2 cranbourne bullets 1 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Aiwa tinotenda zvikuru Michael nekutipa zvabuda munhau dzemitambo nhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora nereTCCC inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Zesa inonzi yavimbisa varimi vari kuda kurima gorosi kuti ichange ichitanga kuvapa magetsi anokwana kutanga mangwana. Varimi vanga vachichema-chema kuti vatodzikisa ndima yavo yekurima kana kuti mahekta gore rino nekuda kwekushaya magetsi. Munhau dzemitambo, chikwata cheDynamos charova icho Caps United 2-0 mumutambo wePremier Soccer League, zvabva zvapa kuti chikwata cheHighlanders chinde pamusoro pegungano iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.